Vashitaura nevatorove naupa mzinda webato ravo pa Harvest House nasi, vatsvangirai vati komiti yavo yepamusoro yeNational Executive yakabuda nechisungo chekuti bato ravo risiyane nenyaya yenhaurirano neZANU-PF mushure mekunge vaona kuti ZANU-PF haina kuzvipira kunhaurirano idzi. ZANU-PF yakamboti vatsvangirai vanofanira kutanga vabvuma kuti vakakundwa musarudzo dzegore rapera nemutungamiriri wenyika uye vari mutungamiriri weZANU-PF vaRobert Mugabe. Asi vatsvangirai vari kuramba vakatsika madziro vachiti sarudzo idzi dzakabirirwa zvemhando yepamusoro-soro. Zvichitevera sarudzo idzi pamwe nekusamira zvakanaka kwakaita upfumi hwenyika zvave kukonzera kuti veruzhinji vanhongesvosve nemuromo, vatsvangirai vakanga vave kukurudzira kuti paitwe nhaurirano pakati pemapato ose zvematongerwo enyika, vemasangano anoshanda akazvimirira, vashandi pamwe nevashandirwi. Asi vanoti izvi zvakonang'anga murapwa achida. Vati chave kudikanwa kugadzirisa mitemo pamwe nezvose zvinoita kuti munyika muve neutongi hwejekerere.
The executive resolved to withdraw that call for dialogue to avert the crisis, but to now demand the implementation of agreed reforms that will ensure a free and fair and credible poll.
Vatsvangirai vatiwo bato ravo riri kuda kuti mitemo yose inobata mafambisirwo esarudzo ivandudzwe uye vazivisa kuti bato ravo harisi kuzopinda mune dzimwe sarudzo pasina chachinja.
The implementation of electoral and other attendant reforms including transparent voters roll that will ensure a free and fair and credible poll whenever that election is going to be held. The national executive was seriously concerned with the persistent disputes over election in the country and the resolve not to participate in any election or by-election until and unless all reforms are implemented.
Vatiwo bato ravo riri kuda kuti gwaro revavhoti rivandudzwe uye kuti gwaro iri ripiwe kumapato ose zvematongerwo enyika paine nguva.
Is that you can't run an election without an elect a proper voters roll. Mudede is priding himself that for him the voters roll is sacrosanct. It is something that is privy to ZANU-PF and the ZANU-PF alone. We also have to accept that any reforms that have to be implemented have to be implemented to the satisfaction of all parties and not just one party. Remember, this is not just a test of popularity. This is a test of whether this country is ready to transfer power when the people of Zimbabwe say so. There are fundamental reforms that are required by SADC norms and standards that we are far away from. South Africa held an election recently. Have you ever heard of a dispute in South African elections? No. Because why? Even the opposition accepts that they have been beaten squarely by the ruling party. We have had disputed elections in this country since 2000. 2000, 2002, 2008. Even when we beat Mugabe, there was still a dispute. Talk of 2013. The reforms that are required are those that will ensure that the people's will not be subverted, including the right to solicit support, not only to individuals, but also through the media. How can you say you have a media which is impartial when every day all you get is hammering Tsvangirai as if he is the cause of the crisis in this country? Yes, Tsvangirai makes mistakes, yes. But certainly Tsvangirai is not the focus of the national crisis.
Vati bato ravo rave neumbo hutsva hunoratidza kuti sarudzo dzakabirirwa sei, uye vati zvimwe zvezvinhu izvi zvinobudisa pachena kuti madzisha akatumirwa vechiuto kuti avavhundutsire pamwe nekuitisa vanhu mapungwe kuitira kuti vagovhotera ZANU-PF. Vatiwo vave neumbo hwekuti kambani yekuIsrael yavari kupomera mhosva yekushandiswa neZANU-PF mukubirwa kwesarudzo yeNikuv yakashandiswa sei kuti vanhu vatadziswe kuvhota, uye vanoti kambani iyi yave kudzidzisa zvizvarwa zveZimbabwe kubirirwa kwesarudzo ichishanda iri kuKGC.
I understand Nikov is already in place and instead of actually hiring they have now localized. They are training at KGC. You know that? They are training local operatives at KGC so that they continue the Nikov program. We are also aware of 14-year-olds who are now being registered because by the time we go to 2018, they will be 18 years. All those are shenanigans that ZANU-PF is already putting in place before the next election.
Mumwe mugari wemuHarare, Muzvare Paida Moyo Mizha, vanoti zvaitwa neMDC zvekusiyana nenhaurirano hazvina musoro, uye vati zvinoratidzawo kuti bato iri harizivi zvarinoda.
Indofunga zvino ratidza kuti MDC haina kunyatsorongeka because kana vachiita havasi kudanhauri havachadanhaurirano iwo vasina mbogara vaingejwa nevamwe hapana zvazvinoreva nekuti whether kuda kana kuti havadi kana ZANU-PF kana mamwe mapato vachiti hatidi kutaura navo hazvina zvazvobatsira saka I think public publicity stunt yavo yekuti vari kushaya zvekuita
nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika uye vari mutungamiri wemedia center vaErnest Mudzengi vatiwo danho ratorwa neMDC kurasa mukana wanga uine Zimbabwe kuti igadzirise zviri kunetsa munyika
danho ravatora iri ndoona sekuti harinatso kuita kuti zvinhu zvifambe sokuona kwangu nhaurirano hadzina kuipa vandudzo yavari kutaura hongu inofanira kuvapo kuti pave noutongo hwejekerere asi vandudzo iyi zveka inoitika futi vanhu vachitaurirana zvinonetsa kuti vandudzo iyoyo iitike pasina kugara pahumwe vanhu vachitaurirana kuti tofambisa sei zvinhu izvi izvo zvavanga vataura pokutanga zvekuti paite nhaurirano zvinosanganisirawo nyaya yokuti pakurukugwe nyaya yezvevandudzo dzinofanira kuitika munyika kuti zveupfumi zvive zvinonaka munyika vanhu vagare zvakanaka
vamudzengi vatiwo havaone ZANU-PF ichizovandudza zvose zvinoita kuti munyika muve neutongi hwejekerere iri yoga
sokuona kwangu ZANU-PF zvinogona kunetsa kuti ipinde muvandudzo izi kana kuri kuti yaona sekuti MDC iri kuti ngakuitwe vamudzo zviri zvokungoti MDC iri kuzviitira shaisano panyaya dzezvematongego enyika ndosakei ini ndichiti danho ranga rambokurudzirwa navatsvangirai rokuti vanhu vose kana kuti mapato ezvematongego enyika vedzisvondo mapato akazvimirira auye wose izvozvo zvinoita kuti ZANU-PF isazova nomukana wakanyanya wekuti izvi zviri kutaugwa ndezvematongego enyika ndezveMDC nokuti vemabhizimisi vanenge vauya vedzisvondo vanenge vauya zvinoita kuti nyaya yacho itaugwe ichibva kwakasiyana-siyana isanguva yeZANU-PF neMDC
zvichakadai mutauriri weZANU-PF varugare gumbo vanoti zviri kutaurwa neMDC izvi hazvivashayise hope vachiti bato ravo rakakunda zviri pachena musarudzo vanotiwo vari mubishi rekuzadzisa chirongwa chekuvandudza upfumi hwenyika cheZIM Asset vagumbo vanoti muZimbabwe hamuna dambudziko ririmo uye izvi zvakabuda pachena pamusangano wevatungamiri venyika dziri kuchamhembe kweAfrica weSADAC wakaitirwa kuVictoria Falls uyo wavati hauna kana kumbobata-bata nyaya yezvinonzi zviri kunetsa muZimbabwe vagumbo vati komisheni inoona nezvekufambiswa kwesarudzo munyika yeZimbabwe Electoral Commission iri pakati pekutarisa mitemo inoona nezvekufambiswa kwesarudzo munyika kuti iringane nebumbiro idzva remitemo yenyika vakurudzira MDC kuti idzokere kuvanhu inotsvaga rutsigiro yakamirira sarudzo dzemuna 2018 mune imwewo nyaya nhengonomwe dzeMDCT dziri kupomerwa mhosva yekukanganisa motokari nevanhu kufamba zvichitevera kuratidzira kwakaitwa nevechidiki vebato iri musi wemuvhuro dzicharamba dziri muusungwa kunyange hazvo mutongi wedare ramajor street abvumidza vanhu ava kubhadhara mari yechibatiso izvi zvinotevera danho ratorwa nemuchuchisi wenyaya iyi kushandisa chikamu 121 chemutemo wecriminal procedure and evidence act icho chinoti hurumende inogona kukonzera kuti vasungwa vagare mutirongo kwemazuva manomwe yakamirira kukwidza nyaya iyi kudare repamusoro vasungwa ava vanosanganisira amaironi yabunjira vano venhengo yeparamende avo vakapinda muparamende vachiita zvekudomwa nebato ravo kana kuti proportional representation ndakamirira Studio 7 muHarare ndini Thomas Chiripasi.